Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 7th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the suspension of some ZANU-PF youth amid calls for dialogue with the opposition.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook platforms. So please join us at VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing internal conflicts in the ruling ZANU-PF party and possibilities of constructive engagement with opposition parties.
ZANU-PF this week suspended members of the party's youth league who claimed that three top Zimbabwean businessmen, some of them linked to the presidium, are engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended youth league secretary Pupurai Tokarepi, his deputy Lewis Matutu, and secretary for the commissariat Godfrey Tsenengamu, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited, Billy Rettenberg, Kudamu Itakwirei of Sakunda Holdings, and Tafazo Msarara, chairperson of the Grain Millers Association, for allegedly bleeding the country's economy.
Observers say their suspension indicates that all is not well in the ruling party, which teamed up with the Zimbabwe Defense Forces in 2017 to remove from office then-President Robert Mugabe. A faction known as Generation 40 or G40, comprising mainly of the party's Young Turks and Team Lacoste, said to be a front for the then-Vice President Emmerson Mnangagwa, were fighting for control of ZANU-PF.
Meanwhile, one of the suspended youth league leaders, Tsenengamu, says they are planning to convene a citizens' forum meant to create a conducive atmosphere for dialogue between Mnangagwa and MTC leader Nelson Chamisa, who are expected to discuss issues affecting Zimbabwe. Participants are expected to be drawn from MTCT, National Patriotic Front, ZANU-PF, ZAPU Student Unions, National Youth Service, Tachamoga Says Chigile Campaign, Dumiso Tabengo Foundation, Wabantu Foundation, This Flag, hashtag This Flag, Rural Teachers Association, and others. Indications are that the MTC, led by Nelson Chamisa, won't participate in the multinational youth convention.
Will this bring social, economic, and political transformation in Zimbabwe is the biggest question on everybody's lips. So please join in the conversation right now, and don't forget to go on all our Facebook platforms as we are live streaming on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yebambe zulandaba lamhlake siyalubamba udaba lokumiswa umsebenzi wokwesikhatshana okwabalandeli bebandla leZANU-PF abatsha. Ababalisa uPopurai Tokarepi, uLewis Matutu, uzobuya lokhu Godfrey Tsenengamu. Laba bathathu kuthiwa bephule imilayo kumbe ngithi iziqondiso zebandla leZANU-PF ngokuthi bahambe emphakathini bafike bekhulume ngokuthi kulabanye abantu abangani ngabenza ukuhle kwele Zimbabwe yibo abacatshangela ukuthi badiliza umnotho welizwe. Laba bantu okuthiwa benza njalo nguBilly Rottenberg weGreen Fuel Private Limited, kuzobuya ke uKuta Dagwirei weSakunda Holdings, kube sokuya njalo uTafazo Mzarara nawumgcini sihlalo weGrain Millers Association. Kuthiwa abantu laba ke benza ubukhohlakali obunye obumangalisayo, kodwa bona nxa bezikhulumela abadinga amanga wonke la akhulunywa ngabathathu laba. Abantu abaningi nxa bekhuluma ngodaba lolu bathi kukhanya ngazani sokuzalela ingwe ebandleni leZANU-PF ngani kulokudoniselana okunye okumangalisayo. Kodwa ke bayaphinda njalo ubaba uTsenengamu ekhuluma esithi uyacela ukuthi kube labantu abangahlangana bebaningi bekhulume ngodaba lokuthi kambe umnumzana Nelson Chamisa kanye lo mongameli Emmerson Mnangagwa bangakhumbisana njani umlotha balungise konke okuhlupha elizweni leZimbabwe. So kulabantu abaningi abazangena kulo mhlangano baningi sibile okunye okumangalisayo, kodwa ke lokhu kungalungisa ilizwe leZimbabwe na kuna kumbuzo ke marvelous
aiwa kune awo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nyanya vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona pano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yezvematongerwo enyika takaona isu nhasi in fact taona isu nhasi vechidiki Godfrey Tsenengamo vekuzano PF vachitaura ivo kuti shuviro yavo ndeyekuti mapato maviri anopikisa munyika yezano PF uyezve nere MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vachitaura ivo kuti vamunangagwa naivo vachamisa vanofanira kuti vasangane kuti vataurirane kuitira kuti remangwana renyika rienderere mberi zvakanaka saka ndo zvatichenge tiri kukurukura ipo pano kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi asi regai tombokupa inzwisa yepress conference yaitwa navatsenengamo uyezve tiri kunzwa kuti tinavo asi regai timbovaona pane zvavanga vari kutaura nhasi asi tinavo panhare saka pindai muchirongwa tigomuwane muchivabvunza imi kuti izvi zvavanga vari kutaura uyezve zvii zvavada kutarisa asi regai timbovaona pane zvavataura nhasi
Yeah, time the 21st. The former and the late president va Mugabe. Yakazoitwa national holiday ka. Saka handizi kuti vasara kupati vachaita sei ini nda akadikering ka. So muso wa 21 is a holiday. Tafunga is ma vamwe. Zimbabweans kuti no tiunganidze vanhu toshedza vamunangagwa toshedza vachamisa nevamwe vese totinzwe kuti anoti ndinorumwa nemumwandi weikoko ndiani there will be no party regalia no chanting of slogans
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kunava Godfrey Tsenengamo asi tiri kunzwa kuti vari panhare regai tibva taenda kwavari. Hallo, vatsenengamo makadii?
Hallo, tete munofara here?
Aiwa, tinofara tanga tiri kukuonai pavhidhiyo apo tipeiwo tsananguro yekuti zvii zviri kuitika pari zvino sei mafunga kuti mutore danho ramatora iri?
Ya, chokutanga tete ndechekuti munoona kana muri vatungamiriri zvazva munenge miine shwiro dzamunenge miinadzo netarisiro dzamunenge miinadzo kuti dai nyika yedu ikabva apa ikagwenda apa ikabva apa ikagwenda patakanga tisingadzisisani nava Mugabe tine zvishuviro zvataiva nazvo zvekuti panguva ichapinda vamunangagwa tinotarisira kuti ichi chichabva apa chichienda apa chichabva apa chichienda apa saka tarisiro yedu pari zvino vamunangagwa vachitungamirira ndeyekuti nyika yezimbabwe vana vezimbabwe tinofanira kuti tibatane hongu tine maonero akasiyana tine mafungiro akasiyana asi iroro harifaniri kunge riri dambudziko nekuti izvozvo kunyange mumhuri zvinowanikwa uye tarisiro yedu ndeyekuti kana vatungamiriri vedu vakabatana isu veruzhinji tikabatana tinokwanisa kupedza matambudziko atinawo munyika nekuti mukatarisa izvo zvitete hatikwanisi kunzvenga chokwadi chekuti mapato maviri makuru ari muzimbabwe izano PF neMDC takatarisa maresults esarudzo dza2018 kuti mutungamiriri wedu vamunangagwa vakaita 2.4 million votes vachamisa vakabuda vaine 2.1 million votes kureva kuti pane musiyano bedzi wearound 300,000 kureva kuti nyika yedu yose iri divided into two according kumaresults a2018 saka hapana urongwa hwatingaita hungabudirira kungave kurwisa nhau dzeuori kana zvimwe zvinhu nekuti vanhu vedu vanenge vachingozviona nemaziso emapato avo izvo matongerwo enyika hatina mono mumwe chete senyika saka kunyange hurumende kana ani akauya aine urongwa hungave hwakanaka zvakadii nyika haikwanisi kufamba nekuti kune andingati polarization yakanyanyisa saka ishuviro yedu yekuti vatungamiriri vedu vakwanise kubatanidza vana vezimbabwe vatsvage nzira yekuti vangashande pamwe chete sei saka taona zvakakodzera kuti hatingamiriri vekunze kuti tingamirira vana vatabombeki kana vamwe kuti vagouya vandino vanobatanidza vatungamiriri vedu vanobatanidza vana vezimbabwe vana vezimbabwe pachedu tinogona kuzvibatanidza kana tikasiya chindingoveni tikasiya humbimbi ndoga tikaziva kuti nyika yedu inofanira kuuya mberi isi tichiterera kumashure saka ndoo nhau yatiri kushuvira kuti tisukidze nemusi wa 21 February
asika vamwe vanoti zvamuri kuita izvi pane vari kukutuma here kana kuti makazvifunga sei iyo nguva ino tichitarisa kuti vazhinji vari kuchema vachiti nyika yatatarika uyezve upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere.
Tete ndodambudziko ratinoita neveruzhinji vanofunga kuti kunyange tichinzi vechidiki hatina njere. Ini vanhu ngavazive kuti ndava munhuwo ndane makore anokwana makumi matatu nemanomwe ndichishandira makumi matatu nemasere kureva kuti ndiri samusha ndinoziva chakanaka ndinoziva chakaipa ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu ndinoziva zvavasingadi. Ini ndigere mumusha ndigere muruwa nevanhu handiiti zvokunzwa pamatambudziko akatarisana nevanhu handiiti zvokuudzwa kuti vanhu vedu havasi kukwanisa kuita maonera pamwe handiiti zvokuudzwa kuti nyika yedu inoda kubatana. Ivo vatungamiri vedu vatina vava vakaenda kuhondo vazhinji vacho vari vana vadiki vakadzoka vakatungamirira nyika at very tender ages ndinokupai mienzaniso mai mujuru vaiva ne 25 years vachiwenga vakaita brigadier muna 1981 vaine 26 years vamunangagwa vakatadza kuuraya munguva yehondo vatongerwa rufu nekuti vakanga vari pasi makore 21 kureva kuti zvose zvavakaita vakaita vari vana vadiki. Saka handingamiriri kuti kwanzi ndinotumwa nditori munhu ane njere dzinomuudza chakanaka nechakaipa uye kana takatarisa munyika ini ndine mhuri ndinenge ndichiziva kuti no ini hongu ndiri padanho rekutungamirira ndine zvinhu zvandinokwanisa kuita access nazvo asi ko kana mangwana ndikanzi handipo mhuri yangu ichasara ichiita sei kuhama dzangu nevamwe vose vari kurarama sei. Saka chii chingadiwe munyika izvozvo ndo zviri kundituma kuti ndii nditore matanho handiri kutora kwete nekuti ndine ari kundituma. Vamwe vanenge vachiti no tiri kutumwa navamunangagwa kurisa vachienga vamwe voti no tiri kutumwa navachienga kurisa vamunangagwa. Saka unoshaya kuti chokwadi chaicho ndechipi togonzi nevamwe no munhu pamwe muri project yecia vamwe voti pamwe muri project yemdc nekuti muri kutumwa kuzodai nekuti murida kuike napati lot of things vamwe vogoti pamwe muri kutumwa na mere Tyson wavantu movement or whatever that they call it woti vamwe odzino uri kutumwa naJonathan Moyo wakusha. Saka ndoshaya kuti chaiye chaiye ari kundituma wacho ndiani. Vanhu ngavasatituke kana tiri vadiki kuti vangafunge kuti pada hatinawo njere tinotovawo njere dzinofunga dzinoziva chakanakira nyika.
Aiwa mombobata makadaro vatsinengamo tisadzoka kwamuri asi zviri kunyanyobata vazhinji inyaya yamakataura muchidoma vamaitimi vane huori zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuvanhu ava mombotitsanangura kuti ndeyanani.
Sekudoma kwatakaita tete shuviro yedu ndeyekuti mabandiko anotuma basa anotarisirwa kuti anga achiita basa nebumburo remutemo vanofanirwa kuti vaite basa ravo. Mabandiko angafanana neZimbabwe Anti-Corruption Commission isu akaraisa aya commercial crimes kana kuti maallegations ane chekuita nekukanganiswa kweupfumi vanhu vanotora mari mabhanga vachinoita mumastreets vanhu vanotora upfumi hwenyika vachiita mumaoko avo vachiita zvakawanda mamwe mabasa euori. Saka tinotarisira kuti kana tikange tasimudza nyaya yakudai vanotarisa nezvazvo ngavachiita ongororo yavo kuti nyaya dziri kutaurwa dzinofamba sei nekuti vanhu ava vane mabhenga accounts vanhu ava vanotova nevanhu vavanoshanda navo nezvavanoita zvinotozikanwa nevanhu vese. Asi tiri kuita dambudziko chetode kuti vanhu vanenge vachitino mune umbowo here mune kudii hapana pandinokwanisa tite kunge ndiine bank statement reindividual nekuti bhenga hanitibvumiri asi mukati memabhanga imomo munenge muine vanhu vanenge vachirwadziwa nezvinenge zvichiitika ndo vanobuda votaura kuti mafambiro ari kuita nyika mafambiro ari kuita zvinhu ndiaya naaya. So ndinongoti inini ndanga ndichitsanangura vamwe masikati kuti ndingafanana nemunhu ari kufamba pamugwagwa anoona munhu achirohwa nemutsari iya inonzi hit and run handina kutora vhidhiyo handina kutora picture asi ndorega here kunomhanyara kumapurisa kuti ndo zvaitika ndo zvandaona mota yakati ndo yarova munhu wamaona akuvara kana kuti afapo nekuti ndinenge ndichitya kuzoneswa nemapurisa kuti vanozoti tipei statement zvafamba sei huyai kukoti kasingaperi uchinzi huyai ugoita witness. Saka ini ndakazviziva kuti no ndine sarudza yatinokwanisa kuita yekunyarara kana kubuda pachena asi ndakaziva kuti kana ndakabuda pachena pamwe chete nevemumwe wedu tichashungurudzwa tinogona kudzinga musangano kana kupomerwa dzimwe dzimhosva nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika kana kukuvadzwa. Asi takazviziva kuti no hatingaregi nyika ichinyura vanhu vachitambudzika vanhu vedu vari kutambudzika sisi nekuda kwevanhu vashoma vari kurarama vachita sevanorarama vakamirira vamwe kuti kana ivo vaguta vemwe vese vanofanira kuguta nyayo iri kutishungurudza haine inebatsira zvematongero enyika uye vanhu yavanga varege kuyepa kuti vari kushungurudzirwa kuti vane chipoka chavanotsigira muzanupiefu nokuti vazhinji vacho havatorina kana makadhi anotaridza kuti inhengo dzemusangano dzingori mbavha makoronyera vanhu vane utsinye vanoda kurarama vamwe vachifa panhau yekuti ndavanani tete takadudza kare kuti vanhu vatiri kupomera mhosva dzakasiyana siyana ndevapi saka tinoramba takamira ipapo hatimbocheuki hongu vakati vanoda kutisungisa vanoda kutiendesa kumatare hazvinai dambudziko asi tinomira pachokwadi chekuti zvavari kuita zviri kuuraya nyika zvavari kuita zviri kutambudza ruzhinji rwezimbabwe
aiwa tinotenda rambai zvenyu makabata ipapo vatsenenga muchadzoka kwamuri gibs
so here is talking about the Green Fuel Private Limited,
yes.
Director Billy Rottenberg, Kutata Guri of Sakunda Holdings, and Tafatwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association. So we are trying to get hold of them, and hopefully we are going to get hold of the three gentlemen. So now we've got another guest on the line, and that is Mr. Patrick Ndlovu, who is the Communications Director, Southern Region of ZAPU. Baba Ndlovu, ungachona njani? So briefly in English, we see that there are these suspensions in the ruling ZANU-PF party. You know, it's all about these youth having said that there's some kind of corruption among some people that are linked to the presidium. So at the end of the day, these guys were suspended. What's your take on that?
The suspension before a disciplinary hearing is strange. We don't know how ZANU-PF proceeds on its disciplinary measures. But natural justice says someone has to be heard. An allegation has been made, and that someone is to be called upon to provide proof of that allegation so that we know whether those allegations are false or they're just malicious. But in this case, it now seems as if suspicions are meant to silence them. It's strange, but then again, nothing is strange within ZANU-PF. And if those guys are speaking like this from within ZANU-PF, it means there is something like that going on. It is strange that Rottenberg would be given the sole tender to supply the whole of Zimbabwe with ethanol. That's very strange in terms of corruption. That's what we've been pointing out all along, that there is corruption in the awarding of this tender. So now ZANU-PF is saying, ZANU-PF in the sense of these youth, they are pointing out to their elders that there is corruption and they get suspended. To us, it's proof that there is corruption at that level. And there is also corruption in the administration of justice within ZANU-PF. You don't just suspend someone without affording them a chance to be heard and to provide proof. Because we need proof from what Senangama has said in Louis Matuku. They have to provide proof of what they have said. And those guys have to put on that defense. That's what the National Justice says. They are surprised at now silence from that. This is not the first time that those names have been vended about. But this goes after this small fish and leaves the sharks alone.
Yeah.
We are watching with interest.
Ngasikhangele ke ngesintu sibili, ngasikhangele uSenengamu usilayela. Ubekhuluma njalo lokuthi ufuna ukwenza lokhu kuthiwa yi-Citizens Forum khonye ngazani kuyabe kule jaha lezaphu lale liyahamba khonapho ukwenzela ukuthi kuke kukhulumiswane phakathi kukachamisa lo mnangagwa lina likubona njani khona ukuthi bahlangane abafana laba kumbe ngithi amajaha lawa bahlangane bakhulume labo bathi ake likhulumisane kulungisa ilizwe kambe kume njani khona kwabanye njalo bakhala ngokuthi izaphu nga yenza okuningi okwedlule kwenza kathesi ngayilizwe enxela ingcono so cha khonapho ngesintu ba
okokuqala mtemba isixazululo sodaba lweZimbabwe alifuni muntu lifuna abantu ababili ngeke baxazulule udaba lweZimbabwe ngemva kweminyaka emibili kulo khetho sike sibe sikhuluma ngokuriga sengeke sikhuluma ngokuthi umuntu watsho njena ukhetho ngoba ukhetho luzayo is in 2 years time ukhetho luzayo 2023 sike sikhuluma ngokuthi ukhetho luka 2018 ithilo izaphi ngeva ungakalenzakala ukhetho futhi udaba olukhona selufuna amadoda ahlanganise amagama nokuthi amadoda amabili kodwa amadoda wonke ezimbabwe sasizakhuluma ukuthi besicela kufaka ukuthiwa yi-National Transitional Authority ngoba izanu has proved beyond doubt ukuthi abakwanisi ukuthi babusiveli bebodwa and laye uchamisa eyedwa angeke awukwanisi ukusixazulula kodwa amadoda kazizwe akuhlale phasi etafuleni kube le National Transitional Authority kulungisa udaba lolo lukhona nokuthi amadoda amabili but ibabawonileyo into balungisa but nxa bekwazi ukuthi babawonileyo abavuma ukuthi hayi madoda ithi sivalela phana impompi leyo sinikeni ithuba siyevula bangatsho njalo sizabakwazi hayi ibabanjani abavalile impompi but this is way beyond their scope so kufuna amadoda iZimbabwe ihlale phansi ukukhulunyiswana
hayiaam
nxa bekhona bekubona namuhla ukuthi amadoda ahlale ekhulumisana hayi nasebeleka ukubona kudala lokhu hayi somele kuhlale phansi ukukhulunyiswana kulungisa into leyo
hayi yeyi ubambe khonapho ungayindawo baba Ndlovu siyabuya kuwe khonapho marvelous
tinochingamidza vari pa Facebook page yedu yeVOA Shona tiri kunzwa kuti nhare dzavatsenenga mundofunga moto wapera pafoni hatingazive senyaya yemagetsi iri kunetsa asi ticharamba tichivatraya Fraser Chicks Nathan ari kuti maswera seiko pano vateereri nemikoko vatepfenyuri aiwa isusu tiri wadi zvedu dimbiri yawanda hanza mwatching you I'm here in Durban Kelvin Mabaya ari kuti haitsi temavi I'm watching you from Lusaka in Zambia Luke Samuel Simango ari kuti makadiko tetemavi I'm watching you from Rustenburg nyaya yedialogue ichanetsa nekuda kwezano PF because ndiyo yakaoma musoro Kodi Mofu ari kuti ndifonerei achibvaisa namba dzake chai chai anzi please ndifonereiwo hama wadiwa aiwa tichakufonerai Crespo Tebe ari kuti tiri kuteerera tiri kuno kugokwe chipere kwakadiko kugokwe uko Patson Matai Tai ari kuti Patson Nai Tai ini in Botswana I'm watching you live Caught me mepi koti ari pana kuti zanu yakundikana ngaingosarenda kani Courtney avaisa namba dzake knowledge ganzi Saul ari kuti good evening sister Mava me knowledge gangama watching live from Boksburg in Gauteng ku South Africa Fraser Chicks Nathan ari kuti I agree with Mr. Senengamo there ari kutaura kuti ari kubvumirana na vatsenengamo nezvimwe zvavanga vari kutaura kudzi chige ari kuti at least we got someone from ZANU PF ane njere ndokutaura kwaari kuti hanzi vechidika vanenge vari kunakidza asi ndiri kunzwa kuti panenge pane munyarikani ari panhare rikaitende kwavari hello caller
hello
makadi yenyu
tiri kwamakasimba here
takasimba tiri kutaura nani apa
naeni manyoni
manyoni manyoni makadiko manyoni
tiri kwamakasimba here
aiwa takasimba tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mugangwe
Hello.
Hello, taurai tinzwe manyoni. Manyoni taurai tinzwe. Kwakamira sei kwamuri ikoko munoona sei? Hello, tikutaura nani apa?
Na manyoni.
Taurai ka manyoni, taurai taurai tinzwe.
Zvavakaita zvekudzinga vakomana ava ndozviri kuti bata iri mugango tendeitiko.
Ndoiyoyo yamuri kutaura yekudzingwa kwevakomana vechidika.
Zvinombonaka zvakaitika izvi kuuraya nyika chaiko chaiko munhu akada kutaura chakashata momudzinga saka nyika yacho inofamba sei
aiwa ameno nokuti pane vamwe vari kuti hamufunge here kuti kushati hanzi naPeter Magodi tichashandiswa futi saka munoti ipapo nevechidika
ichokwadi izvozvo tichashandiswa vanhu vanoshandisana ivava zvikanakira vazotitarisa
isu sete mavhe patiri kuramba ka ndepekuti pari kutaurwa nemukomana wezanu PF kuti vana vezimbabwe ngatibatane tisaite zvemapati songoita sevana vezimbabwe chakachenjedza ndochakatanga vakambotidaro pakutanga chinobvisa mugabe vakatishandisa nawe yazanu PF tiri kudaro saka munhu wese zvine kuno kwasida kunyeperai kuno kuzimbabwe vanhu vari kuti vachaita vega sezanu PF ndokwati tikavabatsira zvinhu zvikabudirira vanotirasa totanga futi kufa nenzara ivava vakomana ivava mazuva taipinda murodhi tichirohwa isu tichiti vakomana onai zvinhu zvarema onai zvinhu zvaoma vakomana iva ndovati aiwa vachipiwa mainfomu yemapurisa vakomana ivavava ivava vari kutaura ivava vachipiwa vachinyatsotirova saka nhasi matoenda tonobatsirana navo vazvoonawo kurwadza kwazvinoita Tika garata wata oro tiba na wakuna kwa tino mbwenda na wame mnangagwa na wana mnangagwa. Ezo shu wakuti fusha ena doma simbaro kundimaya wane vision na baba wane vision. This time ngawa itelega isu sikese wano zimbabwa wacho kundikwa mayute kwa wekwa kuzantiefu wata pinda vega murodi. Isa tuspeni.
Saka munoona remangwana rakamira sei kupanya yeye dialogue yavati wonga vachamisa na vamunangagwa ndavataurirane munopaona sei
ipapo takutaurirana apa pari trick chiri kuitika ndechekuti vezanupf vaona kuti kusumudza nyika vatadza ndimunoona hakuna kana chikafu nawo magetsi awaste manage mvura kwagara hakuna tinoita yekutenga. Saka vaona tika zvasvika zvanyanyoma saka vatsvaga tikende tototi pari tiki vanogona vachitozivana kuti ava ngatitenheita kana iso kuti vanhu vapinde vatibatsire isusu tikutoti kuna purezidendi vedu vatamisa please hakuna dialogue iri kuitwa kana tichifa tafa kudhara hapana patisina kutombofa ZANU-PF kusvika yabva papower taakuda imwe hurumende kwete ZANU-PF tanoita nekuseenzeswa nezanupf tarisai kuti kaivhini mainvestor vakati ngaauyai hakuna investor rinoya muzimbabwe kana kune chinhu chinonzi zanupf vanozva kuti vanoseenzeswa vobhusta minda vodzingwazve saka hakuna vhistemu vari kunoita vega kana ranga riri plani ravaronga harisi kutombobudirira because hapana ari kuzvida vakomana vaitirova ava ini ndinyatsotovaziva pavakatotirova mutown anga aripo iyeyu akatopfeka chiyunifomu chemapurisa.
Aiwa mashoko makukutu. Saka dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii musati maenda manyoni?
Ini ndaingoti taona mukana wakuona iyo hurumende yese cabinet yamunangagwa ndikambodzokera kucabinet ndichiteerera zvaitaurwa nagaule izvezvo vanhu vecabinet yamunangagwa ndivo vanoenda vachinotaura kuti purezidendi zvinhu zvakanaka hapana kana chinhu chakambobhenda ava voti orit asi ivo vachizviziva kuti isusu tiri kukuvara vachizviziva kuti maopositeni zvinonzi musavape kana mbeu musavape kana huku musavape kana tii saka dai ndaiona nguva yekutaura nehurumende yamunangagwa ngavachisiya havo vonombozorora because hakuna chinhu chichanaka futi munyika medu kana pane chinhu chinonzi zanupf imbavha vanoponda vanhu vane utsinye havabvumira vanhu kutaura zvinhu zviri kukurwadzai vanongoda ivo chete zvavari kuita mudzimai achiti fusha yemadomasi kumbare baba achititengai mapoteto modya nemavheji saka isusu hatisi kuzvikwanisa this time vakomana vakana vakanditeerera vazanupf muri kunopinda murodhi mega isusu vana vezimbabwe hatisi kuenda muchaenda mega sezvanga muri takaona muchimata mazanupf mega isusu hatiko.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai manyoni musanete nekuramba muri paprogram tionesane
zvakanaka itete mai.
Our caller there manyoni saying that you know she doesn't agree with what the ZANU-PF youth are saying, you know, calling for everybody to get together because she says takaitiswa kudara, meaning we've been through this kind of process where, you know, the people were asked to go on the street, but what happened after that is after they went on the streets, the power was given back to ZANU-PF. So she's saying she feels like it's kind of a trick and they are being used.
Yes, let's take a caller in London. That is Kumbuzo Mlalazi. Baba Mlalazi, unjani?
Chao, duwe mnyako mucha.
Ah, mnyako mucha. Unjani, baba?
Haino akufani, baba, siyapia.
Ah, kutle kakulu. Ye, nanku kuenza gala lapu ngani kulo kutoze la kubandele ZANU-PF. Kumbuwa njani kuna?
Ye, au. Ya, namutanzi nkuli nta, baba, duwe.
Kakulu.
Angazi, nume lingana tina, kutu wake, indoda le ijaha leli likhulumayo bathi
Tsenengane
he hey indoda le ithintana kubalekela khona amadoda amaningi but unfortunately izela kithi linye nje ayike lidatshule libe linenge yize lilodwa kodwa kungananiselela Duve nangavumelani naye khona yilapho athi khona iZANU-PF neMDC kumele bahlale phansi ngoba iZANU-PF ibe ne-4 million in MDC ngokunjalo i-population yezimbabwe babaduwe it's over 10 million that is obvious so there's a blind spot naleyo mhlawumbe ungathola ukuthi ebalulekileyo abangakhulumi ngayo ukuthi what happens to these people aba over 6 million abangabalwanga khona kuma kubalwa abantu abavotileyo ezimbabwe. So ma kuxabane amabandla la MDC neZANU-PF that affects abantu beZimbabwe. So mina ngibe ngithi ma abantu benanzelela into enkulu ukuthi i-dialogue is the only solution ezenzekile lakithi liya phambili babatuzi. Kodwa ke ama-politicians mabe negotiator, they will negotiate to their own benefit. Abantu populace bona bazothatha kule kubeke phansi lakithi Zimbabwe yabona ukuthi ungakhangela from 1980 to date into esebenza kithi ulaka omunye nawo uhimba ngokubithwangela, I mean uchamisa sima naye omunye athi nathi sima nibandla leli kodwa kungananzela at the end of the day sizohamba uma ngonjalo siloku silwa sinjalo after my elections sivumele sibe sile sonke ukuhlupheka kuza kithi. So mina bengithi abantu abayekele inkokheli lezi abantu bananzelela ukuthi ma silwa sibanga amabandla kuyiselizwe lakithi emuva. And then i-point engiyodwa ngazima abadoda la akhuluma umpulo ofoti laba abase abavusula kolungaka ekhaya eZimbabwe lapho ukuthi noma bayasiza izindlela bengithi mina i-advise eyodwa nje mhlawumbe abangayithatha from someone ongatsho ukuthi ofana nami ukuthi they should understand ukuthi into enkulu ilizwe lelo leZimbabwe. Ma bebona bona bene-point abayikhulumayo kumele bona be-leader kwansi kuyimela bebodwa not ukuthi bathi umuntu emathebeleni wozani sijoyine silwe nenkokheli yengene wamasela anje ngolawo masela ma siqala ukuba kubabona bona baphila nawo. So mina I say le nto le especially region emathebeleni idinga abantu emathebeleni idinga bona abantu abangazwani abantu beharare.
Hayi siyakuzwa kakhulu mfowethu ungathina lokusasa
eh? Yes, siyabonga Dube.
Isibonga kakhulu kumbe kade ufuna ukuyifaka ngesikhiwa 1 minute. Just 1 minute.
No, I ku rise ku ngabambelela abantu baba. Thank you for today.
Daboka, baseko.
Daboka tat.
Yeah, okay. Thank you. Bye bye. So he's saying this is Khumbuzo Mlala. He's saying dialogue should be broader than you know what these other people are talking about. He says, well, you know, somehow it doesn't agree with what Tenengam is saying. He says, you know, when it comes to this dialogue between Chamisa and Mnangagwa, it doesn't embrace everybody. He says there are some people that are left out completely out of this dialogue. So what happens to those people? You know, he says, like the majority of people in certain regions don't support the two. So what happens to them? So he's really worried about, you know, the population matrix that he's talking about.
Aiwaku ne avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi tiri kukurukura isu pamusoro pezva tiri kuona zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tiri kuona bato rezano PF vechidiki Godfrey Tsenengamu uyo akambomiswa kunge ari iye nengo rebato irori ari kuti iye vari kukurudzira kuti pave nenhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vachiti zvakare vari kuronga kuti pave negungano revechidiki richaitwa munguva inotevera. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Lydia Mudila ari kuti you are jailing the opposition and at the same time you want us to talk nice with you, ari kutaura vechidika. John Nguwa ari kuti koma soja haachapfuri vanhu here nemapurisa kurova kuremadza vanhu. Kevin Murinda ari pana kuti I'm Kevin Murinda from Mozambique, ndifonereiwo ndiri kuno kuMozambique inhambane. John Nguwa ari kuti those boys they are rouge Zano PF in sheep's clothing. Boas Jayagura ari kuti ma sanctions ne corruption zvichande pamwe zviri kushanda pamwe kuuraya nyika. Hanzi na Lydia Mudila ngazviende hatizvidi. Ndokutaura kwaari kuita Boas Jayaguru. Hanzi kutaurirana kwevaviri kwakakosha, not marara anotaurwa ayo. So one of our followers here on VOA Facebook page is saying he supports that there should be dialogue between the two. So very, you know, different views, but some are saying no.
Let's hear from the ZAPU Communications Director for the Southern Region, and that is Mr. Patrick Ndlovu. So, Mr. Ndlovu, I think you heard Mr. Mlalazi saying that there's a problem. Hello, Baba Ndlovu. We are seized. Yeah, we are seized, Baba Ndlovu. Yeah. So I think you heard Mr. Mlalazi saying that, you know, this dialogue between Chamisa and Mnangagwa doesn't embrace, it doesn't include everybody. So he says, you know, let those two discuss their issues. So what happens to the other people, you know, like ZAPU and others, you know?
Yeah, well, what's unique, what's peculiar to both Mnangagwa and Chamisa, their exclusivity? They are both very exclusive in this so-called inclusive dialogue. Chamisa himself calls other people losers. He doesn't recognize them. I say he was talks, oh, we told him Mnangagwa. What about the rest of the population? Even if he did get these 2.6 million votes that he claims, mm-hmm. they certainly don't give him the right to speak on behalf of everyone else. He doesn't respect, not vote for him. The same with Mnangagwa. They are all exclusive in their court in the city. That's why exactly saying everyone has to come to the table. That's why even the proportional representation system that we are advocating for, mm-hmm. recognizes someone who got 1,000 votes. Because if even 1,000, those 1,000 are Zimbabweans. They have a stake, they have their own state. They're even business people in Zimbabwe. Why should their vote not be heard? The problem with Mnangagwa and Chamisa, they are all exclusive. They do not inclusive talks. They think the solution comes from them. It doesn't come from them.
Yeah, so thank you so much, Baba Ndlovu. Still, we'll be calling you.
Hello, caller. Hello, caller. Ndinendanzwa kuti kola wedanika dropa saka regaiti ingoverenga zvikunyorwa nevanhu. John Nguwa ari pa VOA Facebook page yedu yeshona ari kuti ngadzibayane dzega dzemudanga rimwe. So he is literally just saying let them fight amongst themselves. That's one comment right there. Aaron Rangwani saying, I'm watching you from Durban. Keep up the good work. Ndosva ari kutaura festive nyeketa ari kuti ava vanenge mashurugwi. So very interesting.
Yeah, slow caller up.
Yeah, you can go.
Yeah, what is kulume lo caller wetu osecinweni. Baba Mpofu kunjani?
Siyaphila njani baba?
Siyaphila Mpofu. Akutsho Mpofu kuti siyezwa lapha kula amajaha ebandla le ZANU PF angani amiswe umsebenzi kancane khona ngale ZANU PF. Ngoba bekungazani sebembule ibheju labantu abadala. So kungani kunjalo? Wena ukubona njani konke lokho?
Hayi, ZANU-PF ingangumthetho bahluleke umsebenzi kudala baba. Sekungcono kungcono bekuthela ithuba abanye MTC nayo esibonitenza.
Ukuthi kambe iMTC ingangena nje kungela ama-elections. Anti eZimbabwe kungenwa nge-election. Kuthi ungatshiya nje umbuso uthi nanku phela mfowethu.
Kwamanje kwamanye amazwe siyahlupheka yilaba abantu manje silala emabrijini siyasaywa kwamanye amazwe siyahlupheka.
So manje kumele kwenziweni mfowethu? Nampa phela abantu bezanu amajaha la athi ngcono kwenziwe i-national convention. Abantu behlale phansi bekhulume ngakho. So yikho bakutshoyo lokho.
Hayi, ngcono baphume bahambe banikeze abantu.
Manje baphuma njani phela Mpofu? Kuyahlupha into le. Ukuthi ungathi umuntu uphuma uhambe wehlulekile kuyakhathaza lo.
Laba abantu badliwa kudala abona kuphela banesicoti sekera kusaphila umgabi. Laba abantu bayafana nomgabi into eyi-one. Ngcono baphume nje total.
Ye, siyakuzwa sibili uyathi baphume kodwa siyakwazi ukuthi kwenzakale khonokho kuyahlupha. Phela umbuso kawuphakelwana njengegwayi, lokho uyakwazi. So nxa usithi baphume bakhitshwa mbani? Bakhitshwa njani? Bakhitshwa njani Mpofini? Ye, bakhitshwa mbani?
Abaphume vele bashiwa vele vote banesisoti laba bantu. Ibona bahlukumeza abamanje sehlathini indaba yabo. Ncono baphume total bahlukumeza kudala laba bantu. Alokuhlupa.
Hayi, siyakuzwa Mpofu, sibongile ungathinda kusasa ba.
Okay,
so yeah, that is Mr. Mpofu. He's insisting that, you know, ZANU-PF should relinquish power. He says they've done nothing for Zimbabweans.
Interesting take there, but there are a few people who are asking us to call them. Thank you, Varukunyo Rapano, per Facebook page, yedu yevyo, Shona, Trikukonai, Chi, Arguti, Kanapane, Vanunya Tsunz, Washa, Kanaka, Senengam is right. Please call me. Pa number zangu achivoisa number vari ku Zimbabwe ava titaure pfungwa dzedu. Aiwa Chichi, we are going to call you. Takudzwa Tanaka Chitsanza, I'm watching you from Botswana. Tinokutendai George B. Summerhorns. Aiwa vaisa number dzavo apa tichakufonerai. Lydia Mudila, hanzi zapu guys, you are a problem. MDC has advocated for everyone, but you always find fault. Saka ndofunga vari kutaura na guest we dare panapa
and maybe to respond. Yes.
I think Kanavaripo he can respond to that one.
Mr. Lovu, can you respond to somebody who's saying Zapu is always a problem?
Yes, because Zapu tells the truth. We are a problem because we tell the truth. We do not want to fight with MPC or Zanu, but we are telling the truth. We are both exclusive in their approach.
Mm-hmm.
We do not say, we never called anyone a loser. MPC called people losers. Did we ever call anyone a loser? That's why we are a problem, because we are their conscience. We tell them the truth.
Saka sisilidia mudila manzwapo vava vapindura zvamanga mavhunza vari kuti ivo zvamuri kutaura izvi aiwa havabvumirane nazvo nokuti vari kuti ivo sezapu vanotaura chokwadi semaonero avanenge vari kuchiita saka ndozvavari kutaura ipo pano asi tinofara chaizvo kana vanhu vachiuya vachitaurawo pfungwa dzavo nokuti pano tinotambira pfungwa dzakasiyana siyana uyezve pari zvinotanga tiri kuedza kuti tibate veMDC kuti vauyewo vataurawo pfungwa dzavo nezviri kutaurwa nevechidiki ava MDC yava Nelson Chamisa kana paine vakateerera vangada kupinda muchirongwa ingonyora ipo pano tikufonerei asi vatanga tiinavo ndiva Godfrey Senengamu nhare dzavo dzinenge dzadona asi vanga vari kutaura ivo kuti zvavakaita izvi vakazviita vakazvipfunga vega uyezve vari kuti ivo ndavabvunzai kuti kova Senengamu vanhu vari kubvunza kuti makatumwa nani vakati havana kutumwa nemunhu vati ivo semaonero avo nyika iri kuramba ichienda kumawere upfumi hwenyika huri kuramba uchidonha saka izvi ndozvaita kuti vabude pachena vachitaurawo pfungwa dzavo saka ndozvatinazvo ipo pano saka kana muchida kunyora nyorai namba dzenyu tigowanikwa tichikufonerai Gibbs
baba Ndlovu nxase sikhangele sibili kuyiwa phambili lapha kubanjwa njani konke lokhu kanya phela kulohlupho lapha Ndlovu olokuthi kulabantu abeMDC la kulabantu bezanu la kulabantu bezaphu la limaqamqamu pho ke ukuze kulungiswe izwe leZimbabwe kuqaliswa ngapi kuye ngapi napha abafana laba bezanu PF but bafuna ukubuya le Citizens Forum kuti nxa ukhangele ilist yabantu ababe ngamaparticipants abeMDC yachamisa abakho so kutshengisela ukuthi maybe kuvele kulo hlupho pho ke kuqaliswa ngapi kuye ngapi akutshela abantu sebeni
okokuqala okuhle ukuthi sebevuma ukuthi kulo hlupho kodwa siphinde sethule ukuthi ekuvumeni kwabo babuyela khona phana November 2017 ukuthi bantu befuna ukulungisa uhlupho olwelizwe balungise nabo uhlupho olwezisho zabo sebebile manje phana bodwa ngikhona ngayo sebedingisizo phandle ebantwini bathatha lokuzayo udubo kumbe isikwazelo sabantu bakezo wabo athenge va-2017 kwathiwa chinhu chedu athi chinhu chabo ngabatungisa chinhu chabo kube bodwa khona phana bangathi sebecabana bodwa sebesibiza sebalamulela ngoba sekathi sesilungisile bathike bathi chinhu chedu futhi ngoba wanti ukhulumile lapha ku-press conference ukuthi bekhona kuzanupiyefu ukhulumile kuhamba ngemoto yezanupiyefu angisho njalo bangaki isayizi yakhe abakolayo bangaki isayizi abahamba ngezimoto ngoba sathi sebecabana uzanupiyefu sokuthi banzima hayi angafuni ukusebenzisa abantu ngechinhu chabo ichinhu chabo ngoba kuzi ichinhu chabo yabo
ye ngicela ufake just 1 minute kwapha ngesikhiwa ukwezithi abantu bekuzwa abanye abangazwanga isindebele
okay I believe that ZANU-PF is appeasing people in their partner fight. Senengamu has benefited from the corruption of ZANU. He did admit that he's getting a salary from ZANU-PF for whatever position or whatever profession he has in ZANU-PF. And he's driving a car for full benefits from ZANU-PF. How many people of his age and generation are driving those cars or getting a salary? In our the youth, the unemployed youth, the suffering youth, the unemployed youth because of ZANU-PF to come and help them fight their faction alone. It's like what they did in 2017. They asked the people to help them get rid of Robert Mugabe. Then the moment Robert Mugabe was born, they turned around and told them, the Cosa Nostra, this thing is ours. It's their mafia. That's the very same thing. You call the youth out into the street. And then the problem has been solved by the youth. You turn around and tell them, a Cosa Nostra, this thing is ours. A new mafia has taken off. Let them solve their personal fights alone. It shouldn't involve the other youth. Because they are fighting the unemployment and their hunger. Why is driving a luxury car from ZANU-PF
getting paid a huge salary. I'm sure in US dollars from Zambia as well.
Mm. Thank you so much, and stay on the line, Mr. Ndlovu. Marvelous.
Tukuona pana pa VOA Facebook page. The Shona tina Hope Kabaya. Arkutiyo, please, let's not worry about the messenger. The message is the common denominator affecting all Zimbabweans. Kevin Murinda, arkutiyo, zano PF, ifariri chokwadi, ndo kusaka va kudzinga vakoma na ava. Nekutiyo, arkutaura chokwadi. Asirika, there's a caller, I think. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutawana na nuye jemuri kupi?
Mwuta na mkoma trust. Jigo habaroni ubo sana.
Itaura ye nyutinzwi.
Okay. No, chika miza watere. Nyayi utawara ya mwuzi aduta sana. If not mistaken, duwa ntahasa na mdauni zuro. Nye zimatongi wenye kandi.
Hey, yewe chibiti wee zano PFA. Yewe
mira beta, amini matongi wenye kwa zano PFA mde MDC. Okay, no, it's fine. Looking at the situation right now, the community, I think things are not, they're not in a good way. But first of all, if we look at it right now, as we know, Nicaragua is gonna, as a country, we were actually supplying the horse and the great calf. Education Edu, one of the best in Africa, if not in the world. But right now, if we look at it, all those things have been just mentioned. They have gone actually almost to zero. They supply the whole SADC and some other countries out of SADC. But as we are speaking right now, the whole yes, right now, wherever you go, Zimbabwe. Israel, it's not like we are going there because we like traveling. To go into Suriname. On which, we are fine, we are qualified people who are in the other end of the train that qualification, don't talk about bus. But that is not what we wished for. Everyone is wishing for a good Zimbabwe. Even in myself, when you look at me, qualified somebody, there has been someone to get along. But every time, like my reconciliation between, like 2008, reconciliation between ZANU-PF and MDC, we were all hoping, but I know, I think now things are going better, but all of a sudden, by the time 2014, things changed and they went the other way around. So it's something that is actually torturing us as Zimbabweans. We are hoping, we are really willing to go back home, try to rebuild our country, but Nika Yedu, the management in Nika, there is no management. Nika, my managers are one of them are so greedy. When you want to try and help, you put your finance, go to our business, they'll start ripping off, they'll come with some stories, checking your finances unnecessarily. Yes, they're supposed to check the flow of finance, but there's the other way, they check in a way whereby they'll blame you for something that you did not do.
I want to not end and transmove any Zwara Kanaka. I think you have a caller.
Yes, I've got a caller on the line, and that is our third guest, and that is Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF. Kutwakulo moyo kukala, sikale statu babu moyo, iku mweni. Iba moyo, unawachona njani?
Asia pila, tuweli njani.
Asia pila, unpanda moyo.
Ye, unpanda moyo.
Ye, moyo, akuchu pila, nantu utawalolu uloguti u ZANU-PF, wanaso kuzale lingwe. Wenupona njani, uweza kala kuna ngani?
Yeah, I kona kuya bona kala kui e bona kala kutabantana ba chupeka kodwa ngoba uphuma kuzanu lo mfana hayi kusuka kungathembi into ezezanu ngoba ngayenza ngani bamxotshile kade akukhona nje okushadungwana okuchama zikhona lapho ye obuyiko kukhona nje abantu befilipini sonke sihlangene abantwana bezimbabwe. Mina kwame ngikukhalelayo akuke kulungisa indaba yezaphu. Izaphu yiyo vele nje ixoxoxe ngasendaba. Mayi Zimbabwe ifuna ukuyikhulula ngoba MDC lezami bazabe belokhu bechaya emuva kwendlebe omunye udoselale omunye udoselale kwaRegan kude angazi kuza kube nini.
Ye, so utakulungisa izaphu nangoku.
akulungisa izaphu izaphu mhlawumbe kufanele le dynamos le highlanders izaphu lezano mhlawumbe singakhuluma olunye ilimi oluzwakalayo asisolo kwayenzakala ukuthi kube yi-unity kwakulungile ngoba kwasiza impilo zabantu kodwa yayibuyele ayikhulule khona lapho yiko lapho eboche khona
hayi siyakuza kakhulu ke emoya ungathi nosaya sibe lempilo afike enhle ba
hayi ngiyabonga dube nganike le mpilo esontweni
hayi kulungile kakhulu so that is Mr. Panda Moyo he says Zapu is the only solution to all this that is happening in Zimbabwe and then let's go to Mr. Philip Gaule of ZANU-PF Mr. Gaule lichona njani baba So people are saying there's another wave of factionalism in ZANU-PF. Give us an insight of what is happening. You know, your party has actually suspended three youths, and these are very powerful youths, you know, accusing certain people of corruption and maybe, let me put it this way, of actually bringing down the state of Zimbabwe. So can you chip in there?
Yes, Gibbs, but let me begin by saying ZANU-PF is a very big party, and you expect such things to happen in a big party like ZANU-PF.
Uh-huh.
It's not surprising, really, that all these things are happening in the right now. They are held even then for our party. Right from the beginning, that is what Mugabe used to say. That is, ZANU-PF survived through some, from the party, some people fighting and all sorts of things happening in the party. But yes, of course, I was listening, and I was a good listener today. When some people of the opposition started praising our guys, the young guys in our party, those who have been suspended, I'm happy to learn that some people really know that in ZANU-PF there are people who are serious, who mean to serve the people. And this is exactly what was coming from these other people who were contributing today, to say, no, the party made a mistake by firing those guys, by suspending them, whatever. It appears as if these people are supporting the guys. And this is, I'm happy about that. But now that they can see that amongst our people in ZANU-PF, there are some people who are sincere, who mean to save the people. This is exactly what I'm happy about.
But Mr. Kaule, just a question here. What's wrong with pinpointing that there is a problem in the country? Like, let's say, naming some people and alleging that they are involved in certain, in some deals that are not proper. So what's wrong with that?
There is nothing wrong, nothing at all. ZANU-PF is a democratic party. And as it is, good, I don't think there is anyone. If one is the whistleblowers or whoever, we make a lot of noise. Since we have a serious problem, that is corruption even then. Mm-hmm. For us to move forward, all what we need to do as a government is to eradicate corruption. But then there is nothing wrong. But anyway, I'm not saying the party made the wrong decision to suspend those guys, no. But I'm saying people are free to say whatever they want to say. Mm-hmm. People are at liberty. People, that freedom, it is enshrined in our constitution. So people have got their right to say whatever. And people have a right to say, to make a lot of noise about things that they're not happy about.
Mm-hmm. I see. I was about to call you. I still want to call you. I got you. Marvelous.
Mm-hmm. Tirikuedza kuti tibateva takawanda zvokora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti tiwanikwe tichipawo madivi kumapato ari kutaurwa nezvavo eMDC neZANU-PF ipo pano tinzwa kuti ivo vari kuti chive MDC panyaya iyi nekuti vechidiki havanga vari kukoka ivo vachiti dai zvaidzira pawanikwa ipo pachiitwa nhaurirano pakati peMDC yavaNelson Chamisa neZANU-PF yava Munangagwa saka tichada kunzwa kwavarivo veMDC kuti vari kuona sei zviri kutaurwa nevechidiki tanga tiina vatsenengamu ipo pano palive talk vanga vari kutaura ivo sekunzwa kwamaita pakutanga pechirongwa vachitaura kuti chii chakavaita kuti vafunge kuti vabude pachena vachitaura ivo vachishoropodza uori huri munyika pari zvino saka tiri takamirira zvedu vadzvokora veMDC regai timboverenga zvamuri kunyora ipo pano pafacebook page yedu yeVOA Shona Tinava Jokora rega itende kwavari. Hello, vajokora.
Pakadi tetema velasi.
Aiwa, tiri wadi nguva yedu ndo yajikanana saka ingoti gagaga muchidimbu kuti munoona sei zviri kutaurwa ne vechidika ve Zano PF.
Ah, ina hapana tanganya kutaura panyaye vakomana veZanu PF ava nekuti chakachenjedza ndichakatanga. Itori tsoro yeZanu PF yatoda kunzi tipinde vana veZimbabwe titambiswe. Takambotambiswa kare, saka hatichada kutambiswa zvakare. Saka isu ngatingotarisei zvavari kuita, tichiona kuti vari kuita sei. Asi ngatiregedzei kupinda mairi tsoro yavo, ngavatambe tsoro yavo. Nekuti tsoro yacho haina kukwana kana vachitaura ivo kuti munhu anorairidza advisor waPresident imbavha, votaura kuti President vacho haasi mbavha. Nekuziva kwatinoita Zimbabwe yedu isusu, tine vanhu vakaita saObed Mpofu, naivo President vacho Mnangagwa. Vane uori unozikanwa nevanhu vese, zvatinoziva tese. Ukatarisa mapepa akanyorwa neUnited Nations kubva kuDRC vaingonongedzerwa. KumaDiamonds ekuchiyadzwa vaingonongedzerwa. Kupi kwese vanenge vachingonongedzerwa. Saka nhasi kana vakutaura kuti ngana ari korapu, ngavachibva vangotaura vese, kwete kusiya. Vakatanga kusiya tobva tafunga kuti takukaviswa bhora remapepa zvatakaitwa gore riya. Saka isu sevana veZimbabwe ngatirambei takashinga, tirambe tichirwisa zvatiri kuda isusu kuti tibvise nyika muunhapwa hwatakaiswa neZanu PF. Ndozvatinofanira kuramba takatarisa izvo.
Maybe if you can just tell us your view as MDC in English on what the Zanu PF youth are alleging. They are calling for dialogue between your party MDC led by Nelson Chamisa and Zanu PF led by Emmerson Mnangagwa.
If it is the issue of dialogue, as MDC, we have always said that we are ready to have dialogue, but we don't want to have dialogue at the set out. Let us have dialogue at a neutral venue, and that dialogue must be underwritten by a neutral guarantor, probably from SADC, AU, or any other country. We don't want ZANU PF to be the referee in those talks. So as MDC, we have made our case very clear that we are ready to have talks, negotiations anytime. In fact, it was President Chamisa who started saying, let's have the dialogue before we do anything else. And we are just waiting for them. So on that, we are fine. We are very clear. ZANU PF just need to come out of their high horse and come and meet President Chamisa. But as for the issue of corruption, if ZANU PF youth are serious about pointing to where the corruption is being done, they should start right at the top, at Emmerson Mnangagwa. Why are they leaving him out? We know Obed Mpofu is one of the most corrupt people in Zimbabwe, but he is not being mentioned. So if they want to talk about corruption, they should talk about everyone who is corrupt. Otherwise, we think it's just a game that they are playing, and we know how that game ends. Mm-hmm. The people of Zimbabwe will be the losers.
Now, yes, thank you so much. Let's introduce another guest here, just to say one or two words. That is Mr. Kauli and Mr. Tsokora. In terms of corruption, if you say somebody is corrupt, you should have a bit of evidence. So now, let's go to Mr. Kauli. Your last word, Mr. Kauli.
Yeah. Ngesikhathi South Africa ANC isuspenda uMalema wagcina kusenzakala khona ukuthi uMalema waphuma lapha. Inanzelele into engilalela nezabantu abaningi benqoma amajahalanga ngomsebenzi abawenzileyo. So iparty yami imele iZANU PF, imele sikukhangele kuhle khonoko kakhulu.
Isikhathi tu
ukhona ukuvalayo.
Hayi, isikhathi sesiphelile baba Gawule. Siyabonga kakhulu ngathi kusasa. So we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Godfrey Tsenangamo, former ZANU PF Secretary for the Youth League, Mr. Tawanda Tsokora, MTC, led by Nelson Chamisa, is here in USA, Mr. Patrick Ndlovu, Communications Director of ZAPU in the Southern Region, that is Matabele and so forth, and Mr. Philip Kaule of ZANU PF.
Mm-hmm.
Standing office keeps to be in Washington, D.C. Papa is lovely.
Tinotenda vese vangavari pachirongwa chedu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye. Ndichiti muve ne weekend yakanaka. Yeah,